A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, September the 28th, 2017. Welcome to our women's segment where we talk about issues affecting women here on the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the escalating prices of basic commodities in the country at a time when there's a huge cash supply. How are women and their families coping? That's the big question that we have here today. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chemadzimai musa kanganwe.
Linga kohla olesine lobo mama ku live talk. Sikhona ngolesine. Kodwa ke live talk ikhona kusukisela ngomvulo kusiya ngolesihlanu. But also don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming on Facebook. Join the conversation like right now.
And for those that have access to the internet, you can go and visit our web pages at www.voazimbabwe.com. Also, www.voashona.com and www.voandebele.com. And you can also watch us right there, right now. Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the escalating prices of basic commodities in the country at a time when there is a huge cash supply chain. How are women and their families coping? That's the big question tonight. So please join us as we discuss. PJ.
And President Robert Mugabe, on his return from the United Nations General Assembly Summit, promised the nation that the prices of commodities would stabilize in 2 days. And today, at the Heroes Acre, he accused some of his ZANU-PF members for using that situation for their benefit.
Yes, PJ, and the government has also been blaming social media for peddling fake, you know, statuses and fake news, as we hear here in the United States, and has promised to deal with those it suspects of inciting the public to react by hoarding commodities and driving up prices as supplies limit and availability. They say they would deal with those very sternly, PJ.
Yes, and activist Linda Masarira today officially launched her bid for the Harare Central Parliamentary seat as an independent, citing some of the harsh economic challenges as the driving force. This comes at a time that when women are being encouraged to register to vote.
Yes, PJ, and we actually did have a video of Rita Makarao, Mrs. Rita Makarao of ZEC, where she's actually explaining to people how they register to vote. So let's go to her and just hear how does one register to vote before we come back to you, PJ.
Yes.
Tinoramba tichiyeuchidzana kuti pakunoenda kunonyeresa kuti kuve nevhoti tinofanirwa kutakura chitupa chako nerimwe gwaro rinorakidza kuti unogara pati. Vanhu vazhinji vari kuenda vasina magwaro ivavo vachida kunonyora maafidavit zvinoreva zvakuita kuti macommissioners of votes vedu vange vachiwandirwa nebasa rekuita. Ndingavaedze zvachose kutarisa mamwe emagwaro aya atakataurayo, ringave Cardiac Hospital, ingave tsamba yakabva kunevamine zvikwereti navo vatingati madepartment of tozai, ingadai iri tsamba chaiyo yemagetsi enyu yamunojuisa magetsi enyu nakuba. Ngavauye naizvozvo zvinotibatsira kuti tikurumidze kufambisa basa.
We heard there from Madame Rita Makarao of ZEC PJ talking about how people can register to vote. We just thought we'd rush over to her so those women that are watching with us here can hear what is needed for one to register to vote. And the exercise kicked off earlier on in the week and is ongoing for the next 3 months. PJ.
Yeah. Siyalambulela uhlelo lwethu lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama ku Studio 7 eye Voice of America. Lamhlanje sikhangele ukuthi sihluze udaba lolo olu inhlupho izibhekane labo mama lapho ke bethenga izinto lokuqonga kwentengo yezinto yempahla osokubhahile emadolobheni amakhulu lapho ke abantu asebehanqe izitolo ezinkulu besiyathenga izinto impahla ngobunengi besithi ngoba ilakho ukusilela kwelakusasa kodwa ke kuze kube lamanje akukwabi lokusilela ngempela kodwa ke abantu lokho bethenga ngobune impahla ngobunengi njalo lentengo yayo osokwenze yahle yaqonga ikanti ke amafutha ezimota ubikwa lokho esilela lokho kulendwendwe ezizimota ezilokho ngazilayinele ukuthola amafutha ezimota nxa kungaswelakala amafutha ezimota kuvameke ukuthi kubangele ukusilela kwezinto eziningi impahla eziningi ikhoke lamhlanje ngithi asihluzeni bomama sihlaziye ukuthi linake lapho elikhona kungaba sokubulawayo ngasegwanda eBite Bridge eGweru eKatoma eHarare eMutare lapho likhona lina kuluphatha njani lolu daba lokusilela kwezinto lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo sicebisane siphane njalo amacebo ikanti ke singakaqali uhlelo ingakangeni mina ukuthi ngisikhulume ngesindibele kuke kwaba lokuyili izwisa yelizwi likaNkosikazi Rita Makarao lapho ke ekuthaza omama ukuthi bahambe bayebhalisa ubayebhalisela ukuvota nokubuthola ilungelo lokuvota ikhoke kade kuloku siba lamahungahunga amaningi ukuthi abantu bayahamba bayebhalisa ukuvota khona ngale babiselwe emuva ngoba akabalazo ingwalo ezeneleyo ezokuthi bayebhalisa uNkosikazi Makarao uthi yena okufunekayo kuphela isithupha sakho singaba ngesezenge kumbe ngeseplastic akulamsebenzi ikanti ke abantu abanenkathe besithi enxenye kufunekala isithupha eseplastic kuphela hathi esezenge uthi yena uthi yena bayathatha izithupha zonke kungaba yipassport kungaba yidriver's license kungaba isithupha esezenge kumbe singayisoze zenge akulamsebenzi kanti ke kube kulolunye udubo njalo oloye proof of residence ukuthi uhlala ngapi sibili sibili abanye ekuqaliseni kade kubikwa ukuthiwa kumele ubhalelwe nxa ungulwana olojayo kumele ubhalelwe incwadi affidavit umnini wendlu hathi yena uthi ke ulakho ukuthi ugcwalise ukuze indingeko lezi ze proof of residence ngokuletha incwadi engabe yamagetsi esikwelede sako okay kumbe izitole ezinkulu kubo Greater Men's la ko Michaels izingaba yamagetsi engaba ngemthelo evela kuhulumende kumbe ku local kuhulumende kwezabelo ku local government
PJ nasi muchirongwa chedu kune avo vachangopinda pano pa chevadzimai tiri kutarisa isu kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro uyezve kushayikwa kwezvinhu zvakadai semafuta vamwe vari kuti ivo pavari kuenda kunotenga mafuta ekubikisa vakungowana zviri kunzi izvo zvitsaona zvimabhodhoro zvidiki-diki kana vari kuenda kunotenga mafuta saka tiri kutarisa kuti zviri kumbofamba sei uyezve madzimai vari kuzvigona sei pari zvino takanzwa mazuva maviri apfuura mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti ivo vachange vachigadzirisa zvinhu mumazuva maviri anotevera aiwa nhasi razuva retatu uyezve nhasi tanzwa kuti pavanga vari kumarinda eHeroes Acre vataura ivo kuti pane vamwe vari mubato ravo imomo mezano PF vari kuita zvisina kutsarukana uyezve vari kushandisa zviri kuitika izvi zvekukwidza mitengo nezvimwewo senzira yekuvabvisa pachigaro saka ndozvimwe zvatiri kutarisa idu kuti Imi semadzimai variko kunzoko, muri kuzvigona sei? Taurai kwamuri kana muri pano ipo palaifidi yedu yeVOA Shona. Ibvai manyora kwamuri uyezve motiitaurawo kuti muri kuzvigona sei, tikwanise kunge tichiverenga zvamuri kutaura, nekuti pane mamwe madzimai akateerera anogona kubatsirikana. Uyezve kana muri pano palaifidi yedu yeShona, ndiri kuona pati vane vamwe varipo, uyezve dzvanyai pakanzi share tione takawanda. Ndiri kuona Keti Nyamadzao matotaura imi mukati Fee, tiripo pa Joza, we are watching. I watch no kuchingamidza only as only Lee Marasha, kuti things are turning bad. Hey, shakaoma 2008 on the corner. Imanyo neko kwane, varukuti South Africa kusoweto, tiriku kuona live. Gilson Madani, rechire varukuti facha. Ansilia hove anzi, shakaoma veduwe. Angeline Marinda Mbombe Munjo, maruti following Amon Gwanzura, anzi, shakaoma. Saka varipano pa live feed, vema janya pakanzi share kuti vamwewo vanofara nemi vaone zvatinenge tiri kutaura ipo pano. Tomboenda kune mumwe mutori wedu nawa achitaura iye pamusoro peiko kukuoma kwaita zvinhu uyezve kukwira kwaita mitengo.
Vachitaura pamusangano vaita nevatori venhau nhasi muHarare, mutungamiriri weZCity Yuva Peter Mutasa vati kukwira kwemutengo nekushayikwa kwemari mumabhanga asichiwanikwa pamukoto ndizvo zvauraya nyika. Vamutasa vati sesangano vari kukurudzira hurumende yavamugabe kuti ibve pachigaro.
Dambudziko retinaro riri kubva mune zvematongerwo enyika, saka haripedzwi neimwe nzira asi kugadzirira zvematongerwo enyika. Chechipiri chetaona ndechekuti hatigoni kugadzirisa matongerwo enyika navaripo, asi pakuda kuti paitwe dare risina kwarakarerekera rinogadzirisa nyaya dzese dziri kunetsa munyika, richienderana nenyaya dzeupfumi hwenyika, richigadzirisa nyaya dzekuvhota dzamaelections, richigadzirisa kuti paitike maelections asina chingasvibisa, uye zvagadzirise nyaya yeupfumi hwenyika.
Vamutasa vatiwo kukwira kwemutengo yezvinhu munyika kwasiya vashandi vaomerwa sezvo mari dzinotambirwa dzisiri kuwedzerwa.
Vashandi zvatiri kutaura izvozvi vatoluza mari dzavo nechidimbu chepakati nepakati pezana 50%, nokuti mari yaitambirwa tingati nemurayiridzi $400 kana mutengo wakwira sezvo waita izvozvi kuti sipo yaita dhora rimwe chete yakuita $50. Zvaakureva izvo kuti murayiridzi akutambira $200 kana $250. Saka vashandi varasikirwa nemari yakawandisa nekuda kwe2 weeks idzo dzichete.
Momo wavatevedzera vavamutasa amai Florence Tarovinga, vashoropodzo mukuru webhanga guru renyika vaJohn Mangudya, vakati vanofanirwa kusiya basa semavimbisiro avakaita gore rapera apo vakati kana mari yemabhondi ikatadza kushanda vaizosiya basa.
Mari yese rwendo black market ichidzokera zvikare muhomwe maiva mamawa Mangudya, nekuti ukatarisa pablack market pacho zviri kuitika imari nyowani dziri pablack market. Toraramisa muri sei, toshandira muri sei, nekuti chekuziva chenyu pachivanhu chedu musha mukadzi. Saka kana munhukadzi achitadza kuziva kuti mangwana ndichapei mwana, mangwana ndichaita sei kuti mhuri ienderere mberi, mangwana nyika yedu ichange yakamira papi, zvinhu zvinokatyamadza zvinotishuvisa isu sevanhukadzi.
Kukwira kwemutengo munyika nekushayikwa kwemari kwakonzera chipatapata munyika, apo vanhu vari kutenga neuwandu zvinhu zvakadai semafuta ekubikisa, shuga nepeturu. Vazhinji vanoti vave kutyira kuti zvinhu zvingazoshayika sezvazvakaita 2008 kusvika 2009, Zimbabwe payakatanga kushandisa mari yekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Tiri kunzwa apo kubva kune mumwe mutori wenhau wedu anga ari muHarare. Tichomboenda kumasvingo, uko tiri kunzwawo kuti kwakamira sei panyaya yezvinhu zvakadai semafuta.
Nyaya dzamafuta dzadonetsa zvikoro kwasara zvemafuta zvitokotoko izvi zvinozvitsauna. Ndinomaokeyo mumasvingo umwe, zvato zvatouma.
Kune mamwe mashopu zvakamira.
Kune mamwe mashopu akudorina. Vanhu vane mari ndo varongotora mafuta ose. Isu tisina mari manje, hatina machansi okutora namabhoksi. Zvinhu zvacho zvatooma, zvakutoda kuti vakuru vapindire chaivo. Nokuti isoruzhinji, tetsi panguva yakaoma.
Apo tiri kunzwa PJ kubva kune mutori wedu wenhau wekumasvingo Gandri Maramba anga ari kutaura apo nemumwe womugari weimomo mumasvingo ari kutaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Anga ari kutaura kuti apa nyaya yatambotaura iye yemafuta kuti ikoko kwaaenda kustoro yaaenda nhasi musi waakaenda ikoko akaona kune tumabhodhoro tudiki tunozikanwa itwo kuti tsaona. Saka kune avo vari palive feed yedu titaurewo kwamuri uyezve kuti kwakamira sei panyaya iyoyo zvinhu zviri kuwanikwa here. Titsanangurewo kuti imi kana semadzimai nyanya muri kuzvigona sei. Pamwe pane vamwewo madzimai vari kune dzimwewo nzvimbo vanogona kudzidzawo kubva kwamuri. Toya kwauri PJ.
Umongameli Robert Mugabe namhlanje kuti ekhuluma ematuneni awenational heroes ekalapo kati kubekwa khona ugogo unkosikazi Maria Msipa. Ukhulume yena wathi na labo kulabantu ababangela ukuxoxozela kwezintengo yempahla, ukuxoxozela ekuthengweni kwezinto zizinengi, abantu besesabela ukuthi kwela kusasa engxenye kuyabe sokusilela sokubuyelwa kumnyaka ka-2008. Yena ke uthi yena kubangelwa ngabantu abayizitha zakhe abafuna yena asuke esikhundleni, injalo ke yena akayibuya ndawo. Ngakho ke ngezinye zezinto umongameli welizwe laye akubonayo kusenzakala, kodwa ke abe sesithi yena akubangelwa ukuthi kuyasilela impahla lezi ezitolo, hatshi azisileli, kodwa ke kubangelwa izitha zakhe ezifuna akasuke esikhundleni. Sikhangeleke kulive feed yethu ku-Facebook. Ngicela bakwethu ukuthi liye khona ngale ku-Facebook page yethu ekhasini lethu elibhalwe VOA Ndebele, liye kwenza like. Nxa selifike khona lapho lingenza like, lifake umbiko wenu ukuthi lisibukele lingaphi, njalo lishare labanye ukuze sibukele sibaningi. Kulo Anastasia Ndlovu uthiwa joined. Usalva Kisaka, I get you live from Tanzania. Siyabonga. Uzoliwe Zulu, ngumlaleli wethu omkhulu lo. Zihlathi Zemamba, anzi satalifika. Tembani Moyo ukhona, ethi come on, this is serious. Lukusa Timothy, very good. Ulinda Matha Malandu Moyo uthi kaphume vele. Patrick Khumalo uthi nawe ubala njani isiNdebele kanti. Ngisibala esibhaliweyo khona lapho. Abakhona abaningi abajoyinileyo. Mike Hobe usekhona khona lapho.
PJ ndikunzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga, amai Margaret Dongo. Tokuchingamidzai nemufaro amai Dongo.
Makadiva tereri.
Aiwa, maidongo ndakataura nemi kutanga kwevhiki rino muchitaura kuti mamuri kumondoro kwamanga muri kuedza kuwana Desiri. Chimbotitsanangurei kuti kwakamira sei pari zvino panyaya iyoyi yekushayikwa kwemafuta nezvimwe zvakadaro, angave ari yekubika kana yekufambisa.
Nyaya yemafuta yekufambisa ndoo yakaoma zvachose. Ini ndakatotadza kuti ndikwanisonga ndichipinda muHarare pamusana pekuti mafuta anga achinzi achatengeswa pamusana pekuti vanhu vanga vakutarisira kuda kuti vakwidze maprices. Saka vakange vatovhara panotengeserwa mafuta. But chinorwadza ndechekuti mota dzanga dzichiunza mafuta dzaiuya. Iyo itauri wawo kuti vanoti mangwanani aya odai dzama dzavo dzotora mafuta vovhara. Isu tinogara kure nene growth point pamunosvika munzwa kuti avavhura makuseni pane vapiwa asi vavharanza hapana mafuta. Iwo mafuta aripo vakamirira zvakare kuti vakwidze maprize avo.
Ko panyaya yezvekudya nezvimwe zvakadaro zvakamira sei? Madzimai ekumondoro vari kuzvigona sei?
Handidi kukunyeperai, munoziya handisati ndaona kuti kutambudzika nekushushikana kwechembere nemadzimai vemumaruva. munoziya waiona kuti chembere dzapererwa. Munhu anoenda kuti aroda kunotenga mafuta anonzi anga achitengeswa $3.40 akutaurwa kunzi ari kuita $5 mamwe ari kuita $6. Shuga yavanorarama nayo vachimwa tea yaiita $1.90 yaakunzi yakuita $2.50. Zvakaomera vanhu, zvikaomera chembere, wainzwa tsitsi vachipinda vachibuda, kutaridza kuti zvavaomera havachakwanisa kuzvitenga. Ende uyezve vazhinji vacho vaizvitengesa vanga vaakudawo keshi, ende keshi hakuna kwairi kuwanikwa mazuva ano.
Imi takanzwa vamugabe makamboshanda navo uyezve makaenda kuhondo ikoko mune vamwe vari muhurumende vakauya vachibva kuno kuNew York vakataura paairport kuti ndiri kutora 2 days ndichagadzirisa zvinhu. Uyezve nhasi tanzwa kuti kumarinda kuHeroes Acre vataura ivo kuti pane vamwe vari mubato rezano PF vakaita kuti izvozvi zvekuti mafuta ashayikwe nekuti mitengo ikwire vari kuda kuti vavabvise pachigaro, ndo vari kuita kuti zvidaro. Munoona sei zviri kuitika izvi semumwe wakarwa hondo yerusununguko?
Izvi hazvina kundikashamadza, nekuti kutaura kwavamugabe kwakutaura kuti vari kubvuma kuti muhurumende mavo mune huori. Ndo chinhu chandifadza kuti nhasi vazobvuma kuti muhurumende mavo mune huori. Ende mune huori zveshuwa. Kana vachikwanisa kuti vanhu vanonzi vanoshaya mari, ivo vari vavo vanotunga, vanokontrola mabhengi, reserve bank inopa mari, mari yoonekwa iri pablack market, zvinorwadza. Ndoda kuti muzvare mavhela ndikutaurire zvandakaona nemaziso angu.
Titsanangurire.
Ndakati ndapinda mutown ndichitsvaga mafuta, ndokubva ndapaka motikari yangu ndaona kuti kiu yareba. Ndokufamba pane imwe shopu ndichiti regai ndinotsvaga zvinhu, ndobva ndakumbira pekugara. Ndakumbira pekugara ndakaona mukomana ngachi akarembedza traveling bag achipinda mushopu muya. Akasikuona shopu ona anga arimo, ndokubva vaenda kuseri. Vaenda kuseri inini ndibva ndakuti ha, kwakanaka. Ndokubva ndakunzwa zvakunzi US dollar rine rate yakati, bond note rine rate yakati. Ndikati ha, ndofunga iyi mari iri kuchinjwa. Ndobva ndaramba ndakagara. Ndoona mukomana yakubuda akateketera zibhegi rake rine mari. Ndokuzobvunza sekuru vane chitoro ichocho, ndikati sekuru, ko munabuda izvi? Kanzi angauya kuzonditengesera mari izvi. Tikati mabhondi noti matenga? Zvikanzi hehe. Tikarega kutenga tinoshaya zvekutengesa nazvo stoko yekuti tizokutengeserai. Tikati saka ivo vanoti vanowana kupi? Zvikanzi vanopiwa kubhenki kuseni kwega kwega. Uyu anowana 10,000 allocation yake yekutenderera nayo achitipengesera isu vemumashopu. Zvandakaona nemaziso angu ini. Munoziva ndakarwadziwa zvekuti ndakauya kumba ndakafizuka, ndakashaya kuti unotaurirani, because ndakationa kuti patori nenetiweki yakasimba. Netiweki iyoyo inofanira kunge ichitobva kureserve bank yopinda mumabhanki, vozoita maagents avanotora mari, kolekta mari kuseni kwega kwega, anozofamba achitengesa mari. Saka uhuri uhu ndezveshuwa kuti vamugabe vakuakcepta kuti hurumende yavo ine huori, ende huori wacho huri kubva mukati mavo. Ende nyaya yakati yakadai kuti uri mhangare fanika wakaita sana Magrezi Dongo, ndakanzwa nemapetro bhombu, ende neupenyu hungu wegara ndakatyisidzirwa. Ndakati ndoriko, ndozvitaurirani? Ndakamboda kuti nditore foni yangu kuti nditore picture. Ndikati panapa pamundipaza pari papa panozara vanhu vana hundi, ndinogona kudi kuitirwa mirishonga? Asi zvakandirwadza apa ndiri kutaura kuti uori wavari kubvuma uyu ndehweshuwa ndehwavo. Vaimboti kune maopposition ari kuda kutiita sabotage. votiwo zvekune ma foreign countries ada kutiita sabotage. Yezvo iye zvinezvi vazoona kuti uori hausi kusabotagewa, hausi kubva muopposition, hausi kubva kuma foreign countries, uri kubva mukati mavo. Ende ndo watipa upenyu huri kutirwadza.
Aiwa,
kuti hatichagona kuziva kuti tinodyeira mangwana. Saka zviri kundirwadza ende zviri kundishusha kuti nguva yese iyi vanga vasingazvizive here kuti huri huri kubva kupi. Mari iri kutengeswa is well coordinated. Iri well coordinated zvekuti unotoona mari nyowani chaiyo. Pandakaona mukomana achibuda akarembeza bhegi, ndakamubvunza kuti bhegi rinei? Zvikanzi maidongo anopuwa 10,000 pazuva achiitengesa. Kana apuwa 10,000 iye anogona kuita take home more than 1,000. Tifungai kuti kana ivo maindigenous acho anobudirira sei kana achipiwa mari nehurumende yavo yechimbadzo, vanobudirira sei? Apa muri vari kutenga mari yechimbadzo, zvimura iri kuuya ichida kuvateksa. Saka chinditaura kuti zvamuri kutaura kuti muda kuti munhu mutema abudirire, muda kuti abudirire chirudziiko?
Maidongo, mombobata makadaro ipapo, nekuti zvamataura mauyewo neimwe engo, nyaya iyoyi yekuti mari inogona kunge irimo mucirculation asi iri kuuya ichingotengeswa muruvande zvisinganyatsozivikanwa kuti zviri kufamba sei. Uyezve takaona vamangunjika, ndinoona kuti vhiki rino iri vanga vari kumbovhunzurudzwa kuti zviri kufamba sei naivo vachinamasa, asi sekutaura kwamuri kuita pari zvino ndo zviri kuvhunza vazhinji kuti saka vanhu vorarama sei. Nekuti sekutaura kwamaita zvematimimi pari zvino vamugabe, hatichanzwa vachinyanyotaura ivo kuti vari kumbunyika, vari kukanganisirwa ivo nevanhu vekunze, asi vanhu veimomo muzano pf. Saka makatarisa sarudzo dza 2018 pane zvingasanduke here tichitarisa kuti vamugabe vanenge vakumukirwa nevanhu vavari kuti ivo vari imomo muzano pf?
Handione kusanduka kwazvo kana iri Zanu PF iyoyo, nekuti huori wacho huri umomo, asi vane huori hwakasiyana hune mastage nemastage. Amakwikwi ehuori. Saka kunyangwe vachiripo, huori hucharamba huchienda mberi nekuti vari kutokwikwidzana. Mukwikwidzo yeuoni. Saka handioni chinochinja. Zvava kudiwa muzvare mavelas ndezvekuti kudai vanhu vemuno muZimbabwe vachibvuma kuti chii chinonzi change. Change kuchinja vatungamiriri, haikona kuita recycle vatungamiriri. Nekuti azouya ane rimwe zita rekubatwa asabva umomo macho manga muchibiwa, uya azobva nekuku asi akambodya achinokorawo, uya azobva nekuku. Akuchadiwa iyoyo inonzi recycling. Munomu tine rombo rakanaka nekuti tine human resources yakati koo. Ukakanda dombo kutaura kwangu muzvare magezi rinonorova a female or a woman graduate. Kana kuti rinonorova a male graduate. We have enough learned people who can drive the change vari munhu. But pamusana pekuti isu vacho vemuZimbabwe tinotya change, ticharamba takambunyikidzwa.
Aiwa,
takambura.
Mombobata makadaro Maidongo. PJ, we are hearing there from Margaret, Mrs. Margaret Dongo, a former ex-combatant. She's just talking about the situation in Mondoro, where she comes from. I spoke to her earlier on in the week, PJ, where she actually said she was trying to get some diesel to travel to Harare, but she couldn't because there was non-availability, and also she was told that she couldn't use her swipe card because they were not accepting swipe charges. And then she recounted what happened at one of the shopping centers where she saw somebody coming into one of the indigenous shops at the shopping center carrying a huge bag full of foreign currency and bond notes, where they were then, exchanging notes between the shop owner and the man with the bag. So that's what she's just talking about, that, you know, it's hard for the situation in Zimbabwe to get better because, you know, it's being enabled allegedly by the Reserve Bank itself and the government. So that's what we were just chatting about there. Over to you.
Yeah, ospatelena ama money changers lawa akwenzakali kumtare kuphela akumbe kumondoro kumbe lapha kade khona unkosikazi Margaret Dongo kodwa kwenzakala la kobulawayo lase Bite Bridge lase Gwanda sizizwile indaba ezinjalo lapho ke akube lamahunga hunga njalo ukuthi ospatelena bake bachaywa ngamapolisa abanye besithi bachaywa ngamasoja ngoba bebonakala bethwele behamba bethwele izimali zona lezo eza kwamanye amazwe ingaba US dollar ingaba le rand ingaba ngama bond notes kuthiwa aya printwa sibili kodwa ke uzafumana ukuthi yena nakatholakali ebank kodwa atholakala emkambo omkodo yiko kade ukukhulunywa ngonkosikazi Dongo lapho ukuthi uthe edinga amafutha ukuthi abuyele eHarare evela eMondoro wafumana ukuthi abantu kade abanini bamagalaji kade sebe woda iloku amafutha lawa bewathengisa nsita kumbe bawathengise kusendisene emadabuka kusa abantu bengakavuki babathi bawathengisele izihlobo zabo labangane kumbe njalo bathengisele lawo abathenga ngentengo ephezulu okwedlula leyo ikho ke yena ke uthe nana akubonileyo ukuthi enxanyaka kulagukusilela kwe akusilela kwempahla kodwa ke ukuthi abantu sebesebenzisa lona lelo thuba eselidaliwe ngokugukudeka komnotho ukuthi bazinothise ikho ke imali iya emkambo wathi esebuzwa nguMavelas lapha ukuthi uthini ke ngomongameli othenana evela eUnga wathi yena uzofika alungisise konke okuhluphayo phakathi kwensuku ezimbili ikho ke sokwedlule iviki yonke ebuyile kodwa ke namhlanje uthe sephendula wakubeka sobala ukuthi hathi akasathuki amazwe angentshonalanga kathesi akasathuki ukuthi babafakela izijeziso ayiseyiyo tuna ayikhulumayo ngalezi nsuku ukhuluma ngokuthi izitha zakhe zikhona oJudas Iscariot njengokutsho engani njengamazwi yakhe ukuthi bakhona kuZANU PF ikho ke iZANU PF isidlana khona lapho phakathi kwayo sokudliwa amaqanda umama sesidla amaqanda akhe
PJ maybe before you go on just you know when you mentioned Jesus Iscariot I just wanted to acknowledge that you were also there at the United Nations when he spoke of another biblical Goliath. Tell us a little bit about your experience at the UN before you carry on. How was that like being in you know in the vicinity of the president and everybody else?
Yeah, you know when he was speaking about the Goliath part of his speech he actually went off script it wasn't in the original script so you can see that the old man is really old and he talks like an old man and he goes off script sometimes and he is all gone biblical as you say. He talks about Goliath the other time when he was in New York. Now he's talking about Judas Iscariot. So, really, this is something else. He's taking another turn in all his speeches because all the time he would be lambasting the West
yes.
about these sanctions and so on. But now he has taken a new tune. He's focusing on ZANU PF itself. Yeah, that it should put its house in order.
Also, I think before we came to the program, I was hearing that the government also is actually putting a law to actually outlaw anybody who's going to be changing money, like the money changers.
Yes.
They are actually going to be jailed or something, but that's something that's just come up. So it's interesting that Mai Dongo brought that up and is discussing with us. Over back to you again.
Yeah. Izinto zonke lezi ezizikhulumayo lapha Mavelas ukuthi ukukhanya ngani umdala sesiba biblical usegxila kakhulu ngaseBhayibhelini njalo kasakhulumi ngezijeziso zenotho avame ukuzikhuluma ngazo use khangela kakhulu ugxile kakhulu ebandleni lakhe eLezane PF usekubona ngempela okuthiwa ngunkosikazi Margaret Dongo ukuthi usekubona unjalo uyavuma ukuthi kukhona ukuxabana kukhona ukufuthelana okukhona phakathi kwebandla lakhe eLezane PF kulelinye ixhuku labantu eselikhangele ngamehla abomvu elibheke ngamehla abomvu isikhundla alaso watsho athi yena vele kasoze asuke esihlalweni lapha khona hanzi chigaro ichi ndakachipiwa nevanhu saka handibvi pano.
Aiwa, nhasi tanzwiririra PJ. Sekutaura kuri kuita PJ, nhasi tanzwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitaura ivo vari kumarinda eHeroes Eka kuti pana Judas Iscariot mupati yavo imomo meZANU PF uyezve Judas Iscariot kana kuti vana Judas Iscariot ava ndivo vari kukonzera zvinhu zvakadai sekukwira kwemitengo, kushaikwa kwemafuta angave kubikisa kana emotokari. Amai Dongo, minoti muchiripo here apa mumbotaura nyaya iyoyi yekuti nhasi kwataurwa nyaya yekuti kuna Judas Iscariot muchidimbo?
Kuna vana Judas Iscariot. It's true. And I salute him for saying that, but I'm sorry to say he said it too late. It's a young question, a bitter pill. Haana kutanga kuziva nhasi kuti mukati munana Judas Iscariot vaigara vakaprotektwa ana Judas Iscariot, but iye zvino vazoenda off hand havachakwanisa kuitwa control. Saka vamugabe vanowanzoita he is the act of communication. Vanovanoziva nguva yekutirowa mawords. Saka ivo vakuzobudisa ana Judas Iscariot nhasi. Pamusana pekuti ana Judas Iscariot vaivai vazobudawo pachena kuti aiwa izviziziziziziya zvedhogi ichi dhogi ndonyaya iripo, but nyaya yavana Judas Iscariot haina kutanga gore ranhasi. Ikonomi ine yakatanga kupazika 25 years ago vakatanga ESAP. Saka iye zvine izvi yatopera pasisina ship is sunk. Saka hatingakatyamadza chatingatongofara ndechekuti bhachi rekuti isusu tiri vatengesi ndisu tapaza nyika rabva radzokera kuvaridzi vacho ivavo vari kuzvipazira. Dzinonzi huku dziri kudya mazai adzo. Izvinezvi dzazodya pakasara pakashaya nhiyo yatsotsodzwa pamusana pekuti nevanhu vese maruva mudhorobha vava kutambudzika havasisina chikafu. Vanofamba nemotokari havasisina chekufambisa.
Aiwa, chimbobatai makadaro.
Regai
timbotora muteereri. Tina sisi Michelle Song vari kuSouth Africa. Makadii? Hello. Pana sisi Michelle Song vari panhare. Nhare dzavo dzinenge dzadonha. PJ, unogona kumbochingamidza vari palive feed timbovachingamidza tichivatenda kunge vari panesu panguva inoyi?
Ndithanda kutata leli thuba lokuthi ndilibonge linake elenza live streaming lathi kufacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Bakhona sibili uThembani Moyo uthi yena lokhu kuserious. UPatrick Khumalo uthi yena khulumani ngesintu sizwe nathi. Awu, aphela akulabantu abakhulumayo isiNdebele abathi abasithinta ngocingo. Lawe ulakho ukuthi usithinde ngocingo, lawo ungene kuhlelo ukhulume ngesintu. Nginyazama lapha lalaphayana ukuthi ngibe ngidolikela khonokho okukhulunywa ngunkosikazi Margaret Dongo, ngikhulume lokunye ngesintu. Kodwa-ke akula abantu abasithintayo ngocingo. Yikho-ke lawe ngumlando wakho, ngumthwalo wakho ukuthi usithinde ngocingo khona lapha. Linda Malandu Moyo uthi yena ilizwe selibolile shuwa. Arthur Ndimande uthi iZANU PF vele ayizange yenze into enhle. USihle Dube ukhona siyakubonga uthi yena ilizwe ngeke lisalunga vele. UGift Molobiseng uthi yena December 12 movement sebethule zwi. Ngempela abasebethule zwi, njalo vele bala khona ukuthi sikhulume labo. ukumalo uyaphenduka njalo ethi iZimbabwe ayinqunywe in between kube yi two countries amashona wodwa abantu bodwa sesizwile thina ngabantu bentshonala bempumalanga. Mhlonipheni Colin Mhloza Moyo uthi uzofela esitulweni lo Sathane but okungapheliyo kuyahlola ngempela. Untombi yakonyathi Mamdluli uthi izano sisiqedele ilizwe shame. Usakhile Liline uthi na hello ladies dala salcinana alisebahle nje kuthi ayende makanaka.
Hayi wa
bathola inombolo zakho zocingo lapha usijoyine emoyeni sakhile.
PJ ayi wa tinotenda vese vari pama live feeds edu uye zvendombotora iwo mukana uno kungotenda. Tirikuona vamwe mashare ndikuona kuti pane 25 shares dzaitwa pana patinokutendai. Ndozvatinokurudzira kuti wese ari pa live feed dzvanyai pakanzi share kuitira kuti tione takawanda. Tambochingamidza vamwe asi pari zvino regai titi sisi Lydia Madanga vari kuti tiripo tiri ku Cape Town. Amon Gwanzuranzi tsvakaoma chose wandai sibandanzi live in Kempton Park kuJohannesburg. Kana muri kuda kupinda muchirongwa nyanya madzimai ibvai manyora namba dzenyu ipo pane tione kuti tikufonerai. Charlie Tambara ari kuti Zimbabwe not on sisonke. Aiwa sisonke shua. Wandai sibanda vambonyora zve Angeline Munjoma vati following. Maidongo tombodzoka kwamuri. Tiri kunzwa manga muri kunyatsotaura imi kuti aiwa vamugabe vari kutaura havo zvinonzwika asi vati nonokei. Saka poitwa sei? Tiri kunzwa kuti kune mahunga hunga kuti pachange pane marisha phone nezvimwe zvakadaro zvinobatsira here izvi?
Ngava chingogutsura zvigutswa zvavo nguva yacho ichiripo. But handioni nguva yacho kuti ichiripo ini. Asi vakarega kugutsura zviguswa tinofane nzara. Apo ndokuda kuti munyatsoona zvakanaka muzvari mazerasi. Vakarega kuzvigutsura zviguswa zvavo tichafa nenzara. Saka kuti vambotisevha kusvika 2018 ngavagutsure zviguswa zvavo tione kuti tingararamawo sei kungosvika 2018 chete.
Ipapapa
nekuti tinenge tichida kudya.
Tiri panyaya iyo ya 2018 vazhinji nyanya madzimai hatisi kunyanyonzwa vachitaura zvakawanda panyaya yekunyoresa kuvhota. Kwakadi kumhondoro kwamanga muri uko vanhu vari kunyoresa kuvhota here madzimai?
Ndinonzwa kushushikana. Mavelas hakuna kana senda kumhondoro ngezi kwandandiri iri kunyoresa kuvhota. Hakuna kana senda. Unotozvibvunzwa nevanhu kuti nai Maidongo, saka kunoregista kwacho tichaenda kupi? Hakuna chati chako. Unoshaya kuti nguva yavachazoendako vachizosvika kuzokwanisa kuti chembere dzigofamba ende hakuna vachakwanisa here kugadzirira mamotokari dzekuti vazotakura chembere nevamwe vasingagone kufamba kuti vakwanise kuenda pavachavhura. Hakuna chiri kuiye zvine izvi, hakuna chiri kuitika. Mirizhonga iri kutoitika mazeras ndeyekuti mapensioners enasa aya ndiwo ari kunzi ngaauya auye kubiometric registration. Asi vakawanda vari kuuya ndoo vari muurban, vari mutaundi, vari mumaruzevha havasi kukwanisa. Nezuro uno ndakatenda kumahofisi epenjeni ndichinotsanangura kuti kwandinogara kune vanhu vakura vakwegura vanotambira NASA. Vamwe vacho ndavasiya vari muhospital, handikwanisi kutakura vese kuuya navo muno muHarare. Saka vachaitwa sei zvikanzi kana vasina kuregista biometric vanodi havapiwe mari dzavo. Saka chionaii kuoma kwazvo. Nechembere yakachenjera mari yayo ikatambura nasune yakuchibatwa pabiometric kuti ukaregera kuregista haupiwe mari yako. ndizvo zvatakarwira here ma hatina kurwira poverty yakadai hazvisirizvo zvatakarwira kana takarwira rusununguko hatina kurwira kuti tizotambudzika kana kuti vabereki vedu vagotambudzika nekushushikana kuri kuitika iye zvinoizvi chandangofarira chete ndechekuti pandakataura nemukuru wacho akanditi hanzi maidongo tichaenda kuruzevha asi ndikushaya kuti kuruzevha kwacho vanoenda vanhu vacho vakavazivisa here hanzi takaisa mumapepa nemumatv nemumaredhiyo vangani vane mapepa vanoverenga pepa kuruzevha let alone muHarare vangani vanoafodha vangani vane tv mumaruzevha ruzhinji harusi kutomboziya irworo rupapejini pacho kunzi kwakunzi kana usina kunyorwa kurejista nebiometric haupuwe mari saka kugara kwacho unozvibvunza inini ndiri murwerusununguko ndinozvibvunza ndinonzwa kushushikana handivari kuti ndo zvatakarwira here taakutopa dambudziko rakapfuura dambudziko ratakatopiwa nasimiti iye
mombobata makadaro amai dongo pj no tiri kunzwa kuti tine mumwe munyarikani wedu tichadzoka kwamuri batai makadaro pj just you know rounding up there mrs dongo was just saying as a former liberation war hero herself she's asking that what she's seeing on the ground is that what you know the law liberators fought for like herself she's saying she's talking about the issue of the elderly people that are being asked to also go and register to vote so that they can get their pensions so that's what she was lamenting that is that what the liberators fought for over to you
yeah eh siya kwamukela nkosazana dangwa yeah eh uchona njani kona ngapha
ai chonile choni njani
ai si chonile eh wena ke use New York kona ngapha kodwa ke uzwile udaba olwenza olwenzakala ekhaya olokusilela kwamafutha ezimota olokusilela kwezinto abantu sebesenza ipanic buying bebuthenga impahla ngobuningi besithi engxenye kusasa kuzosilela wena ke uzwe besithini ekhaya ngiboneke njalo ebulenjini lapha uke waposta usithi wena umama umthumele imali wayayithola eMoneyGram ingama bond coins wodwa
Yeah, uyazi sometimes nxa usizindaba lezi uyawucabanga ukuthi ngxenye uyaphupha ngoba iZimbabwe yangikhona inangisayazi bengakhula kiyo izinto zazingamanga kanje so nxa usizwa abantu besithi batshona emalayinini ukumelela ukudla kumbe ukumelela ukuthi bathengwe ifuel ipetrol ayi lokhu sokuyesabisa lakho So kukhanya that sesizabuyela ezindaba esasiziza ngo-2008 ngoba abantu babe bephila kangaka nje futhi abantu abatshintsha izimali emgwaqweni sebeza kuba baningi so mina inkinga yami yiyo yena le yokuthi yimi engigcina abazali bami ngihlala khona so ngomnyaka oga wonke ngiyabathumezela imali xa bathumezela imali eyokuthi labo veke besebenzise ekhaya ibazihlalela khona le makhaya so nxa besemakhaya khona laphana nxa bebabuzi bebesiya ukuyatshintsha imali kumbe bengaphuma emakhaya bayangena etawuni ukuthi bemeleli ukuthi benikwe leyo mali ezinye iindaba bake babatshele ukuthi hhayi imali yangikhona kayikho like ikhona apha ngithumezela imali yona leyo umama uyimelele kwazi wayimelela wafika ngamakuseni ngama-9 babe bamtshela bathi hhayi yakunika kuyi-171st umama wathi hayi mina kumele imali le ngiyanika ngoba sibe sile into emele siyisebenzise leyo mali okay kumele uphenduke ngama-2 uyaphenduka ngama-2 bayamthathela imali yonke abamnike yona futhi hhayi imali kayisekho kusokumele sikunike kungama-coins ha umama uthi so njengoba sokunje sokungangcono ngiyenze njani ngiyithathe lowa ma-coin But at the same time, ulokhu zenu umanager wangikhona sesithi hayi mama bona uthi sitshintshane akunginike imali ama-coin ona lawo mina ngibe sengisebenzisa i-card lami ukuthi ngilokhu ze ngikubhadalele le nto ofuna ukuyibhadala mama wathi hayi kabafuni ukuthi sibhadale ilokhuzeni ngokuswayipha
yeah.
Ah, wacile bafonela laba bantu ukuthi babuze ukuthi lingavuma yini ngiliswayiphe. Umama wathi hayi abantu bangikhona bathi hayi sifuna kuyimali. So imagine umamamu she's almost 80 years old.
Umuntu omdala sibini.
Umuntu omdala, umuntu omdala. So abanye ke khona kumama uyazikhulela ngoba wakule mali ilokhuzeni unyawo. So kuthi ukuthi umama wami nxa ehlupheka yena elabantwana abalapha emazweni. Pho abangela abantwana, abangela umuntu obancedisayo. Baphila ngani? Yiwo umbuzo wamona lo ukuthi kunjalo futhi thina bangapha bangikhona sasivunyelwa lati ngiyabona ngiyenza uma idongo uyakhala ngokuthi emakhaya abangikhona bakabavunyelwa I mean kabakwanisa ukuthi labo behambe eHarare kumbe town labo beregister
fo
abekhaya nxa bebabamba njalo. Thina ke abase diaspora esacelayo lathi ukuthi basivumele lathi ukuvota bayalelana ngabe kwazi ukuthi ilizwe lethu ukulungisa ilizwe lethu kufunakala umuntu onke oyi-citizen laye ebe lilungile lokuvota. Thina basiyalisana nokuvota angikuzwisisi khonokho ngoba ama-centers lawa kumele evulwe lapho kurejistwa khona abantu. Ngakurejista babeyenza khona ngabo-1980 ukuthi ukuvota ku-1980 izikolo emakhaya ngaphi ngaphi kwaku abantu babekwanisa ukuthi behambe beyeregister ukuvota ezikolweni eziseduzane lapho.
Ye bamba khonapho
bengenzi njalo.
Ye bamba khonapho nkosazana Dangwa. Ngike ngikhulume labanye abalalele asebefolile khona lapha imizuzu sokusele nje eli ethoba munye munye mavelas sebengikhona befona kathesi kodwa ke ngiyabonga kakhulu mamdluli wena ke ofaka inombolo zakho khona lapha ku live feed yetu mamdluli kunjani khona ngapho ngase Botswana.
Hayi mina ngiphilile linjani ngapho.
Hayi siphilile uthini ke ngodaba olusegudwini.
Hayi udaba lolusegudwini lubuhlungu ngoba ungakhangela ilizwe lakithi alisagcini thina intandane.
Yeah.
EZimbabwe lezintandane eziningi kakhulu kulezalukazi vele babalwa bonke laba bantu. Kubalwa nje kuphela abantu abasesikhundleni sikahulumende abadlalayo ondi. Laba abanye abazidubekela abathengisa amatamatisi hayi vele babonakali lokuthi ngabantu ngoba xa ilizwe lizatshintsha yonke into kade ngikhangela ama-prize amasepi 2 kg isiyi-$10. Umuntu othengisa amatamatisi uzayithenga ngani 2 kg. Umama osemakhaya ngalo wafelwa ngabantwana bamthiya nabazukulu uzayithenga ngani 2 kg yesepa. Uza kuyabhadala ngani esikolo? Uyathengela ngani abantwana? Izikolo zelupani i-primary ibhadala $70, ibhuku lomntwana esikolo liyi-1 beliyidola lamapheni. Konke lokho izinto ezikhangela ogogo ngoba phela siyakwazi ukuthi kube lomkhuhlane oqede abantu baqala abazalukazi labazukulu. Wayilizwe lakithi lingakunanzeleli konke khona lokhu ukuthi izinto ezifanele ukuthi uhulumende azinanzelele kuqala. Umuntu ubuya kuqala kulokufaka uxa ephepheni ngoba umuntu ofuza efake uxa ephepheni ngumuntu. So nxa umuntu wangikhona engananzele enganakekelwa kwenzakalani lizwengelekabani manje sokuyikuyina sisakwazi.
Hayi mbongele kakhulu mamdluli.
Ayisibonile
ma. Ubulokhu ufona sizabe lokhu sikhuluma lawe kunhlelo zethu ezilandelayo. Wantshi wabona ukuthi lonke livele lobe inombolo zenu so uhlelo zolusiya emaphethelweni kodwa kungasenani ulitholile ithuba lokukhuluma. Asixoxeni nasiyihluzeni bomama ngolesine olulandelayo. Anje.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye. Kulonkosazana Sakhile Liline ecingweni njalo.
Njani kodwa khona ngapho lonke.
Hayi si right thina. Eh suphendukile ngase Botswana.
Eh sengiphendukile seBotswana ngihlala ngisebenzela eFrancis Town.
Yeah.
Mbona mama abaningi abawodayo.
Yeah.
Imajority yabe mbabonile abaningi ukudla bekuthenge ngapha. Njalo uma ubuza ukuthi reason kanti sokuthenga ukudla ngapha bathi intengo esingale intengo ephezulu.
Ende
ukudla kokho ebe ngibona kuthenywa okuningi. Yikudlo sokusiya ngena ngeganga kumbe smuggling weboda ba-declaysa i-rice bavumela 4 kg uphela amafutha bavumela ama-2 liters angu-2 so umuntu maye thenga yabe thenga igrosa lokuthi imkwansi kumlast inyanga yonke so kuba nzima kobo mama ukuthi umama athenga ukudla kwakhe ayengena njalo ebhoda declare ngaba lo mnyama athathele konke kumbungathengi lapho hlala ukuthi uyathenga eZimbabwe njengoba ethile umamdlula ukuthi emakhaya uyasica ukuthi 2 kg sisidla 20 or $20 something uyayithatha ngapho ugogo ehlala ekhaya bayithatha ngaphigcina izintandane bayithatha ngapho umama kuyo babakhangela umuzi abazidibekela obaba bakhona imisebenzi ayikho uyabe engasebenzi ukuthi angagcina imuzi so umama ufune siba le-challenge yokuthi acrosse ibhoda ayewoda and angawoda uzabe ezathenga te into ezimbili ezintathu angaba lo mnyama aphinde athathele futhi ebhoda ngokudiclare so eyi kunzima hhayi indaba esiyo inzima angazi ukuthi sizaphuma ni but mbona ngani sokuseduze
ye hayi mbongele kakhulu Sakile
ngiyabonga kakhulu
ye ubufone njalo ngevikeli zayo
mina ngihlala nkanyile
ngiyakwazi ukuthi vele ungumlaleli wethu omkhulu kulungile sibongile kakhulu ye those two ladies Mwamdluli and Miss Sakile Liline, they all put their numbers on our Facebook page and they were all lamenting that it's so sad what's happening in Zimbabwe and Mwamdluli was saying it looks like the government is not is not for us the ordinary people, it's for themselves out there.
Unfortunately, I think that's the sentiment that's being shared by a lot of people. Let me just read. Regaiti mbovere nga zviripa Facebook page VOA Shona. Uye zvinotenda vese vakwanisa kushare live feed yedu. Ndirikuona iwanasta wana achitsama chevanhu. Tinokutendai. Tirikuona tendai zinyama. Ari kuti for now, prices have decreased. Plus, fuel is at every garage. It was a false alarm, but government responded well. Ndofunga ndova mo variku gara zvakanaka to the situation. And surprisingly, the US dollar is now in the market in Bulawayo. Dr. Orokurukwita, vatenda izinyama. Okay. Tawa Mingela, kuti, Vamugabe is a winner in his life. Varukuta Orowao. Even in prison, guys, solution iri, vameno shavata Oro. Opposition is full of greedy people. Ndosha varukuta Orowao. Nasi vabiti vabiskwa pachigaro. Mudara akati jete pachigaro. Ketinya madzawa kuti fee tiri pano pa Jozi we are watching. Lilian Tandedze ari kuti ndipindewo ndasvika late vedwe todawo kuvhota isusu tiri kunze kwenyika. Aiwa panyaya iyoyo yekuvhota kune avo vari kunze kwenyika hurumende iri kuti munofanira kuenda kunonyoresa mozodzoka muchivhota kana vhoti yatanga. Only Marasha kuti things are turning bad, hey. Zvakaoma 2008 on the corner. Saka vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana PJ. Vamwe vari kuti kwavari zvinhu zvakanaka saka. Kenya Sunday ari kuti tiri ku Midrand kuJoza. Tina Mozarira tiri pa Cape Town kudza nai nyamatanga. Tiripo pa Durban. Ancilia Hove ari kuti zvakaoma. Tanyaradzwa takaterera hedu tiri pano paJozi. Hatingapedze vese ana gora vari kuti following Douglas Mubai Hans vanhu vezano PF ndivo problem. Asi regai timboenda kuna amai Margaret Dongo kuti vangoti gaga tisatapedzisa zvedu kuti amai Dongo munoona zvichizoita sei takatarisa kuti gore rinouya kune sarudzo.
Zvimini zvimwe tingataure hedu vamugambe vanoziva kutonga vanhu. Hatidi kunyeperana nekuti mukatarisa machina ari muopposition zvinotorwadza. Ivo pachavo vari kurwira power, vari kuconcentrate on power, putting power before the people. Vamugabe vari kuconcentrata pane power yavo zvine zviri strategic. Eliminating vanhu vakutanga kueliminata vanhu vanoziva kuti ava vanonditarisa kupinda mupower.
Saka munoona vachidzoka here mungoti ga 1 second chaino toda kutorawo mumwe tisatabuda.
Hazvimboshamisa. Hazvimboshamisa nestate neopposition.
Regai
tikuchibatai makadaro. Chibatai makadaro timbopedzisa nemumwe munyarikani wedu tisatapedza program.
Nkosazana Dango, lokukona njo. Hello.
Yeah, nkona.
Yeah, nkona.
We want to just apologize there to one of our guests, Teresa Dangwa, who was here speaking to us from New York. And also thank Amai Margaret. Teresa, sorry. And then Amai Margaret Dongo speaking to us from Zimbabwe. We really thank you. And all those that actually called into the program and those that were live streaming with us, we really thank you. From myself, Marvelous Mhlanga Nyahuye, I would like to say have a very good night.
Livalelisayo, umphrofethi Jeremiah, and sithi asibeke ithuba elifanayo njalo ngeviki elizayo. Siyabonga.